Mutumbiwa wa Darenga wasika nasi Maskati nenguwa za 12 kuva ku Kenya wawia through South Africa ukasuka kuno kublawai tuwa utambira pa airport ye Joshua Mukavungom tazutura mutumbi ndubatawa endesa ku Nyarazo funeral parlor tuwa suwa kuka ndubataita a mini service ndubatasia mutumbi koko ndubatava ndubatawa ya kumba.
Saka kumba urongwa wakamira sei kubva nasi kusvika pavanoradzikwa.
Kubva nasi tinenge takaungana kumba tichiita maservices kusvika musuwe chishanu. Musuwe chishanu tozoenda ku White City Stadium ndopatichava ne memorial service yao musuwe chishanu. Taita memorial service musuwe Saturday mangwanani tosimuka toenda ku Ndava Vinduna. Ndio kawasha radzi kwa ikoko.
Vazhinji vanoda kunzwa kuti sei vakunoradzwa kuNdava Vinduna iyo vakasarudzwa kuita gamba renyika vanenge vachitarisirwa kuradzikwa kuHarare.
Vari kuenda kunoradzikwa kuNdava Vinduna nemhaka yekuti ndo zvavakasarudza mufi vasati vaenda. Vakati kana ndafa ndoda kunoradzikwa kuNdava Vinduna kwandinorara pamwe chete nevabereki vangu.
Imiwo muchitsanangura vadhavengwa semuzukuru wavadhavengwa munhu wamungatsanangura kuti anga akaita sei?
Vadhavengwa actually vanga vari munhu angakanaka zvakare angari principled nekuti actually zvavanenge vataura kuti ndozvandinoita ndozvaanoita so he was a principled man munhu angari angakazvininipisa zvakare munhu angakanaka chose especially kumhuri nekuti isusu semhuri tarasikirwa zvakanyanyisa. Anga ari pila ku family apart from kuti actually vakaenda vakanosunungura nyika yedu yeZimbabwe vachirwira rusununguko asi munhu anga ari pila mu family yedu zvakare munhu aida vanhu zvakanyanyisisa zvisinei kuti uri munhu unobva kupi unogara kupi.
Saka ivo vadhavengwa vasiya mhuri yakadii?
Vadhavengwa vasiya vana vashanu nevazukuru vashanu.
Saka mhuri yavo yese yakwanisa here kunge ichiungana kumusha muZimbabwe?
Mhuri yavo yese aisati yakwanisa kuuya tichiri takamirira vamwe vachiri kuuya vari kuAmerica nekuUK saka ndo vachiri takavamirira.
Vana vavo?
Vana vavo hongu.